Vedzisvondo ava vaparura chirongwa chinonzi Speak Out, icho vari kukurudzira vese vanosangana nemhirizhonga kuti vabude pachena vachitaura zvavari kusangana nazvo. Chirongwa ichi chine chinangwa chekupedza mhirizhonga. Vedzisvondo ava vanoti vanhu vakabuda pachena kana vashungurudzwa zvinobatsira mukuwana ruzivo rwekuti vonangepi kwavanganobetserwa. Mumwe mudzimai abva kuchechi yejohan masowe echishanu amai Charity Kagore vakurudzira kunyanya madzimai echipostori kuti abude pachena kana ashungurudzwa. Amai Kagore vati muchechi yavo madzimai mazhinji anoshungurudzwa ataure.
Hanzi musamiswa chebhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai echipostori. Sumudzai hapwa taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu. Nekuti amai vakarohwa kana vatova nebitterness kuti kumwana. Mwana akutotya mai vake. Iwo because unenge wakutoshungurudzwa nababa saka kumwana uku hausisiri good kumwana. Because mwana akutotya because wangu waviolence wosababa zvaungokuita. Saka please madzimai. Madzimai ndapota madzimai echipostori. Taurai chokwadi musareurire pfungwa nendangariro. Taurai kuti tiri kurohwa.
Mumwe mudzimai amai Grace Chigoche vakurudzira vedzisvondo kuti vabatsire kuti vanhu vataure zvavanosangana nazvo. Amai Chigoche avo vanoti vakashungurudzwa kwemakore mashanu vasina kwavanomhanyara vati pavaienda kuchechi vaingonzi namata izvo vaiti zvaisavabetsera padambudziko ravai vakatarisana naro.
Kumachechi actually handina unyanywana rubatsira rwakandibatsira. Only because ukaenda kana kuri kuvafundisi unongonzi ngatina matenga vachiaplya nyaya yeumwari nepamwe paisingati namatai ndozvinoita mumba dzokerai munogara mumba nemurume chichi handina unyanywana rubatsiro rwandaitarisira kumachechi.
Amai Chigoche vatsanangura pagungano iri kushungurudzwa kwavakasangana nako muwanano yavo.
Ndakasangana neimwe vabvunzi inorwara. Ndaimuka usiku ndichimuvhurira dhoo panguva dzaanenge ada kuuya nokunge akunga zvokudzoka. Ndabva ikoko tichibva kumusiwo tinenge takatorana pamwe uchirohwa pamwe uchiitwa sei. Wopedza izvozvo wonzi kupetaza. Wofuma wakazvimba haukude mumba chikonzero. Ndakanga ndingazivi kuti ndobuda sei kuenda kunoutsvaka kunoyambuka. Amen. Ndakasangana neimwe abhusi yekuti ndakagara 5 years tiri sirikadzi tirume tinaimba ndichishayawo kuronga nekuti kana tobuda nenyaya kune dzimwe dzatinobhadhama uchishaya kuti wotigavawa wakamira sei chero kuna mfundisi chero kunani ukaenda izvinhuna chete vanoti ndozvoitaiva wobva wangozvibva wakadai.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati makereke ari kushushikana zvikuru nekukwira kwenyaya dzemhirizhonga mudzimba. Vamutata vati zvinosuwisa ndezvekuti zvoita sekuti vanhu vava kutojairira nyaya yemhirizhonga iri munyika, izvo vanoti zvasimudza vedzisvondo kuti vataure pamusoro pedambudziko iri.
Pane kubuda nhau dzakawanda dziri kutaridza kutambudzika kuri kuitika nokushungurudzika kuri kuitika zvikuru kuvasikana nemadzimai. Atiri kuona ari kubva mumisha namamwe ari kubva mumaorganizations akasiyana siyana. Patiri kunzwa kuti macases egender based violence kana kushungurudzwa kunenge kwakwirira zvikurusa. Saka semakereke timutse pfungwa dzavanhu vakawanda kuti tingabatsira sei kuti tipedze dambudziko iri rapinda munyika. Asi nhamo huru yatinayo ndeyekuti zviri kungoita sokuti taakuenda tichijaira. Saka semakereke hatingaregi nyaya yakaipa kudai ichijairika mukati menyika. Saka ngatisimudzei nyika yese titi let's speak out against all forms of gender based violence.
Vamutata vatiwo chirongwa ichi chichaonawo vafundisi vachidzidziswa kuti vangarwise sei dambudziko remhirizhonga.
Nhamo huru ndeyekuti chero vafundisiwo havana matools akakwana ekuti vanodhila sei nenyaya yeviolence nenyaya yekuti vafundisi vanoshanda muenvironment yeculture kana kuti yetsika dziripo. Saka vanenge vachiziva kuti mukati metsika kunonzi chakafukidza dzimba matenga. Saka nevafundisi vanopedzera vangofunga kuti zvino kana pane nyaya yakadai yaitika hatigoni kuti tichikurudzire vanhu kuti ibude pachena. Saka vanotsvaga nzira yekuti ingavharidzigwa sei. Asi chatiri kuita nechirongwa ichi kubatsira vafundisi kuti pane nzira dzakawanda dzingagadziriswa nyaya iyi. Ichekutanga kupa counseling kumunhu anenge auya kana kuti kunyaradza munhu anenge auya ane dambudziko. Chechipiri ndechekuti vashande nezvebumbiro remutemo, mapurisa kana kuti magweta, kuti vanenge vapara mhosva dzakadai nyaya iyo ingatongwa sei. Asi chechitatu itsva kutsvaka nzira yekuti kuyananiswa kungaitwa sei mukati memhuri.
Nhengo yeZimbabwe Gender Commission, amai Sibongile Mauye, vatiwo dambudziko remhirizhonga iri ronyanyokwira nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika.
Isusu tiri kuona kuti nyaya iyi iri kunyanya kupeshedzerwa nemaomero ezvinhu emunyika. Nekuti izvo nyaya dzemari nekushayikwa kwadzo kunoita kuti mumhuri musava nerugare. Nekuti izvo zvekushandisa zvinenge zvisipo. Asi zvinozonyanyira kumadzimai nokuda kwekuti madzimai vano havanyanyuremekedzwi.
Vachitaura pakuparurwa kwespeak out, mumwe mushandi kubazi remadzimai vaErnest Chimboza vati kunyange hazvo mumakereke maisatarisirwa mhirizhonga, chokwadi ndechekuti kune mhirizhonga iri kuitika kumakereke. Vachimboza vatiwo kunyange hazvo kutaura kwakanaka, vati chakanyanya kukosha kuziva kwekuenda kana munhu ashungurudzwa.
Tinoona mumachechi kare taikusiya chiti hakuchechi ukanga watoenda kuchechi zvinhu sezvine zvakakunakira, but dzimwe nguva unozoona kuti kuchechi ndo kunenge kuine dzimwe nyaya dzinoitika. Yes, we can launch the speak out. Tinogona kunga tichitaura titaure titau, kana tataura tozodini. I think mukutaura kwedu kwatinofanira kunga tichiita, we should also be aware of the referral pathway, because munhu akaziva kuti ndamhirizhongwa wozoitei next.
Vatiwo hurumende iri mubishi yekugadzirisa nzvimbo dzekuti vanhu vanenge vashungurudzwa vanowana rubatsiro rwese rwavanoda panzvimbo imwe chete. Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti muZimbabwe munhu mumwe chete pavakadzi vatatu vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga muupenyu hwake. Sangano iri rinotiwo mukadzi mumwe chete pavana vane makore mamweyo anosangana nemhirizhonga yepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.